Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hapana kwavanoenda mushure mesarudzo sezvo vari kukunda zvine mutsindo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vokurudzira kuti SADC ipindire zvechimbi-chimbi pagakava riri muZimbabwe panyaya yesarudzo. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanorumbidza mabasa akaitwa nevaimbova mutungamiri weSouth Africa muchakabvu Nelson Mandela. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe boka reMDCT uye vari mutungamiri weMDC Alliance musarudzo vaNelson Chamisa nasi vakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti ripindire pagakava riri muZimbabwe panyaya dzemafambisirwo esarudzo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi, vachamisa vakurudzira SADC kuti iite musangano wechimbi-chimbi ichitarisa nyaya dzesarudzo dzemuno. Vachamisa vati hurumende yeZimbabwe pamwe nekomishen inoona nezvesarudzo vanofanira kuona kuti nyaya yemapepa yekuvhotera kana kuti maballot paper pamwe negwaro revavhoti zvagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Tati tine kusanzwisisana panyaya yeballot. Tine rutsigiro runotyisa munyika. Tisi tiri kuwina maelections, vanhu vari kutitsigira, asi hatisi kuzopinda kukuvatavata kana kupinda muherisadza mutekwe tisina kuwirirana kuti nyaya yeballot richashandiswa nderipi. Toda kuwirirana izvozvo toti hongu kana tagutsikana nenyaya yeballot riri kushandiswa ndokutipinde musarudzo. Kana sina kugadzirwa izvozvo takatotaura tikati musi wa30 July kune kwakurava risarudzo hakuna. Vamwe vari kubvunza kuti muchazviita sei, ndozvamunofanira kumirira kuti zvichaitwa sei. Asi isusu maonero edu nokunzwisisa kwedu hatingaiti sarudzo dzinenge dziri dzekunyeberana kana kubatana kumeso. Sarudzo kana dzichiitwa ngadzito zviri pachena. Ndosakada tikuda musangano wechimbi-chimbi nezeki, toda musangano wechimbi-chimbi wemapato anopikisa, toda musangano wechimbi-chimbi watavakumbirawo SADC kuti iye kuzopedza dambudziko riri munyika muno.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika wevashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti SADC yatononoka kupindira munyaya yeZimbabwe kubva pakapindira masoja mune zvematongerwo enyika gore rapera, zvakazoita kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Kutaura kuno, MDC Alliance iri kuchema-chemawo nemasoja anonzi ari muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC.
Sangano rembatanidzwa wenyika dzemuSADC SADC ranga rine chitsvambe chokunge rakatoona pakaitika kuye muna November muZimbabwe kuti mamiriro ekunze haakwanise kuti pange paine sarudzo dzakachena, sarudzo dzejekerere. Ndopavangadai vakatanga kuuya kuti vaite shuwa kuti sarudzo dzemuna 2018 dzive dzakamira zvakanaka.
Vachamisa vatiwo vari kuronga kuratidzira kana pasina chafamba kubva kudivi reSADC, ZEC pamwe nehurumende. Vati vari kupa ZEC svondo rimwe chete kuti igadzirise nhuna dzavo. Vachamisa vati vachasvitsawo nhuna dzavo kune vaimbova mukuru weUnited Nations vaKofi Annan pamusangano wavakatarisira kuita navo muHarare nechishanu. Vachamisa vatiwo havasi kufara nekusaziva kune pfimbi yemashoko evanhu vachavhota musarudzo dzemusi wa30 chikunguru, vachiti zvakakosha kuti vari kukwikwidza musarudzo vazive zvese zvine chekuita nesarudzo.
Isu ndo zvatiri kutaura kuti kunochengetedzwa mashoko kana kuti pfimbi yemazita evanhu, pfimbi yenhamba dzevanhu haisi kuzikanwa. Izvo zvokuti inenge yakavigwa ichingozikana navagudo chete, vamwe vese dzimwe mhuka musango dzisingazivi imhosva. Munhu wese ngaazive kuti pfimbi yedu yakachengetwa kupi, kuitira kuti pasaita mumwe anoita ganga ibva ibva obva anoivhukunura oibvisa painofanira kunge iri, tozoona musha usisina pfimbi yedu. Saka mashoko kwaanochengetwa, mazita kwaanochengetwa, manhamba kwaanochengetwa, nezvimwe zvese zvinoita nechekuvhota zvinofanira kuchengetwa kunozivana nomunhu wese. Ndo rimwe redambudziko ratiri kupokana nezeki tichitaura kuti isusu akanganyimo avangarara hateya mari vamurutsva hachazi kusviba. Isi hatina chatinotya, hatina chatinovhunduka, hatikwate, hatitye, hativhundusirwe. Chatinoda ndechekuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Hongu tasvika kwamvura yecheka makumbo, mvura mvongo dzike ndiyogara. Kwatava kukureva kuti mhindo iyi kuwanda kudai kuda kuidza, zuva roda kubuda, nyika yoda kutanga, utungamiri hutsva hwava kuuya. Vanhu tiri kuvati gamuchirai zvitsva, tamirira kuti tinge tichipakurwa kwenyika yeZimbabwe musi wa30 July, asi tozviita mukubudisa zvinhu zvese zviri pachena.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba, kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi amai Chigumba vakataura kare kuti hapana wavachazivisa pane pfimbi yemashoko iyi, vachiti ivo sekomisheni ndivo vega vari kuziva kune sevha iyi, iyo yavakachengeta sepfimbi yegudo. Amai Chigumba vanoti zvese zvavari kuita sekomisheni zviri pamutemo, nokudaro vanoti vari kutarisira kuti pachave nesarudzo dzakachena. Asi vachamisa vati Zeka haina kumira pachokwadi, vachiti amai Chigumba vanofanira kutevedzera mhiko yavakatora pavakapinda basa, yekuti vachaita basa ravo pasina divi ravakarerekera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapato mazhinji munyika nhasi atanga urongwa hwekuti nhengo dzavo dzidzidziswe kuongorora sarudzo. Izvi zviri kuitwa nemapato aya achishanda neZimbabwe Institute iyo iri kubatsira nemari. Kuti tidzwe zvizere nezveurongwa uhu, tabata munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Takawirirana samapato tichibatsirwa neorganization inonzi Zimbabwe Institute kuti tichatrenerwa munhu one wega wega papolice station yega yega, nemari yakaunganidzwa nemadonors kuti vange vachibetsera kuona kuti maelections ari kufamba zvakanaka, vachiobserva maelections. Saka nhasi papa ine training yavanhu ivava, bato rega rega raunza munhu one kuti vachatungamira training vozonotraina vamwe. Saka ndovanga vachitrainwa nhasi kuti vazotraina avo vachange vachiongorora kuti masarudzo dziri kufamba zvakanaka.
Semaonero enyu, zvakakosha sei kuti munge muchidzidzisa vanhu ava nezvesarudzo izvi?
Zvakakosha zvikuru, zvinoita kuti kana sarudzo dzapera gakava riite shoma, plus vanhu vacho vatrainwa zvakafanana, mapato ese ari kukwikwidza. In fact, patorwa mapato ari kukwidza about 25% yemaseats. Any party yakafield amacandidates anoita 25% of the available seats yanga ichibvumidzwa kutuma vanhu kutraining. Training iri kupiwa inenge yakafanana, saka zvinobetsera kuti kana paka vachiita basa ravo vange vachiita basa zvakafanana vorega kuidzana nharo, zvoita kuti sarudzo yedu ifambe zvakanaka nekuti vanhu vese vanenge vakadzidziswa zvinhu zvakafanana.
Munenge muchishandawo here nezeki pakuita basa iri, pakudzidzisa vanhu?
Training yaiitwa vezeki vanga varipo kuti vangoparura kuti tarisiro yavo kana vanhu vachivhota inenge yakamira sei, then isu tozotraina zvakare kuti kana wanzi wakamirira bato uri kuita observe maelection unenge uchiita chii. Ndotraining yanga iriko nhasi. Ivava vatrainwa nhasi vakuendawo kunotraina vamwe vavo province by province, vakabatana zvakare.
Asi nenguva yasara iyi vanokwanisa here kuti vapedze basa iri sarudzo dzisati dzaitwa?
Rinopera nokuti nhasi kwaitwa inonzi training yamatrainers. Matrainers aya ochienda manje kumaprovinsi namadistricts kwavakabva vachinotraina vanhu, saka zvinofamba.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari varunare muHarare. Dare repamusoro soro re Supreme Court nezuro rakapa mutongo wekuti kusiya basa kwaive mutungamiri wenyika va Robert Mugabe kwaive pamutemo. Mukuru wematare va Luke Malaba vanoti va Mugabe vakanyora vega tsamba yekusiya basa kune mutauriri wedare reparamende vachitya kubviswa pachigaro neparamende kana kuti kuitwa impeach. Nyaya iyi yainge yakwidzwa kumatare nemapato anoti Liberal Democrats nere Revolutionary Freedom Fighters nevamwewo vanhuwo zvavo vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kutungamira nyika vari kuita izvi zvisiri pamutemo nekudaro vanofanira kunzi vasiye basa. Mukuzeya nezvemutongo uyu, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamimbe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Tiri kubvinzwawo kuti ndozobva kumatare edzimhosva asi zvinenge zvichida kuti zvizivikanwe. Handiti vaMugabe vacho varipo here muHarare kuBorodhewo kuti vari kuti kudii, vanoti kudii ivo pachavo maringe nezvakaitika, nekuti pamutemo kana munhu akambunyikidzwa kana akamanikidzwa anenge asingazozi aita nekuda kwake, nekuti kuda kwemunhu kunofanira kusika kumanikidzwa mukati. Asi tinoziva kuti panguva yakaitika zviitiko zvemuna November gore rakapera, Mauto akange aisa vaMugabe nemhuri yavo pasi pekuchengetedzwa kwechisimba. Kureva kuti zvinoneta kuti tinzwisise kuti zvakazoitika zvanga zviri zvekuda kwavo here kana kuti zvanga zviri zvekutya semuna ngare pasi peutapwa chaipo.
Ivo vaMugabe kana vanga vachifunga kuti havana kubviswa nenzira kwadzo, handivo here vaifanira kukwira matare apa?
Ndirizvozvo, asi nyaya yehofisi yemutungamiri wenyika haisi nyaya inokubata chete munhu anenge ari mairi. Inyaya yekuti munhu wese zvake muZimbabwe, chizvarwa cheZimbabwe, anenge aine kodzero yekuvheneka, kubvunza kana kuda kuti aise nyaya kumatare. Zvinotendedzwa ndokusaka dare redzimhosva rakagamuchira zvakabva kuvanhuwo zvavo nevemapato anopikisa, vachitaura kuti havana kuona zvakanaka maitikiro azvakaitwa. Chaifanira kuitwa nevakuru vematare edzimhosva vanosanganisira vaMalava ndechekuti vaifanira kudana vaMugabe kuti vamire pamberi petare vazvitaurire mbune nemuromo wavo kuti kochii chakaitika. Vakabiswa nechisimba here kana kuti vakabva vega? Kwete kuti vatonge nyaya vasina kubvunza ivo vaMugabe vacho varipo vagere havo kubva kwavo kuBorodhewo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti musangano wavo wavakaita nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin muHelsinki wakakosha zvikuru. Musangano uyu unoitwa panguva iyo vaTrump vari kushorwa zvikuru nekutsigira kwavakaita vaPutin, avo vari kuramba kuti nyika yavo ine chekuita nekupindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016 ichitsigira vaTrump. Vasori vemuAmerica vakabuda negwaro rinoratidza kuti Russia yakapindira musarudzo dzemuAmerica. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose reUnited Nations Human Rights riri kupomera mhosva Nicaragua yekuita mhirizhonga pavanhu vari kuratidzira murunyararo, izvo zviri kukonzera kufa kwevanhu, kukuvara pamwe nekutyorwa nekuputswa kwemidziyo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvakanyanya. Sangano iri rinotiwo mumwedzi mitatu yapfuura vanhu mazana maviri nemakumi masere vakaurayiwa, kusanganisira mapurisa gumi nemapfumbamwe, uye vanhu vanodarika chiuru nemazana masere vakakuvadzwa vachiratidzira kusafarira kwavo muutungamiri wenyika yeNicaragua vaDaniel Ortega.
Nyika yatarisana nesarudzo dzakakosha zvikuru musi wa 30 chikunguru, asi vakawanda munyika vari kutaura nyaya yekuti anenge akunda musarudzo idzi anofanira kuti agadzirise upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Munyika hamuna mabasa nenyaya yekuvharwa kwemakambani. Mari iri kunetsawo zvakanyanya kuwana, uye dambudziko iri riri kuramba richikomba. Izvi zvapa kuti vakawanda vapone nenhoko dzezvironda, vamwe vachinopotera kune dzimwe nyika. Vari kukukidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vose vari kuvimbisa vanhu kuti vachaita maminimini kugadzirisa nyaya dzezveupfumi ndokunge vasarudzwa. Asi mubvunzo weStudio 7 nhasi ndewekuti chii chaizvo chiri kudiwa nevana veZimbabwe kuti chitange chagadziriswa? Mumwe mugari wemuHatfield muHarare vaWilliam Katurura vanoti zvinoda kugadziriswa ifararira, asi nyaya yekushomeka kwemari ndiyo iri kunyanya kuvashungurudza.
Chatinoda kuti chitange chagadziriswa inyaya yekeshi. Nyaya yekeshi haisi kutombowanika, nomuka kuti ikonomi yedu isumuke ikeshi, kana even kuti mabasa awanike ikeshi. Ndo chatinoshuvira kuti isisi tiwane kumabhengi, tozobvapo toenda kumarodzi edu nemvura nemagetsi. Especially kumvura, mvura yedu isisi haina kutombonaka zvachose, hatitotomboreda mvura yekutenga. Saka pamvura apa takagadzirisiwa nyaya yemvura yedu kuti ichene. Izvozvo vanenge vatigonera.
Valid Momurandu vari kuPort Elizabeth muSouth Africa vanotiwo havana chivimbo chekuti ZANU-PF ingagadzirise matambudziko ezveupfumi.
Ndinogona kugadzirisa panyaya dzeupfumi bhozi vana munangagwa vane chaimuka vari pazvigaro vachitadza kugadzirisa. Tinongoda kuti mainvestors vadzoke munyika chete zviiye zvinozouya pamberi, but chekutanga mainvestors afanota ngadzoka munyika, then nyika ikwanisa kuenda mberi.
Asi vari kumirira ZANU-PF musarudzo dzemakanzura kukariba vasema wavo vanoti bato ravo rinokwanisa kuvandudza zvinhu.
Chatiri kutarisira kuti chingaitwe panyaya dzeupfumi kana vanhu vachinge vatipa mandeti yekupinda zvakare muhurumende, zvandotarisira ini ndezvekuti tinofanira chekutanga kuvandudza nyaya yakanga ichikanganiswa makore mazhinji adarikaya yekusava netrust nemainvestors. Tinofanira kuve tine trust yakasimba kubva kumainvestors kuti kana munhu achida kuisa mari yake munyika anofanira kuisa akasununguka asina kakukahadzika. Ndozvatotarisira kuti zvinogona kupa kuvandudzwa kwoupfumi. Uyezve let's have an accommodative system yekuti nyange muchena, mutema, muindieni, angave ani wese ngaave aine chokuita munyaya yeupfumi munyika yeZimbabwe.
Vatawanda hungwe vekwaGutu vanotiwo nyaya yemari inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi, uye vari kudawo kuti vanhu vawanirwe mabasa.
Tinotarisira kuti kana hurumende ichayapinda tikwanise kusimudzira upfumi hwenyika munyaya dzekeshi, ndechinhu chekutanga. Yabva nyaya dzekeshi inofanira kumutsa maindastri yese anga afa. Yabva ipapo inofanira kuti nenzira yekuti maindastri amuka inokwanisa kuwanisa vanhu vese vasiri kuwana mabasa. plasura kune vaya neta mabasa emaoku vanenge vakuwanawo mari nekuti vaya vanenge vakubva mabasa emakwanisa wana mari vachitisa vaya neta mabasa emaoku mari I think ndo zvingakwanisa kuti ndiyadiso kei
okay. Yunis Muchemwa wekumukoba kugweru vanotenderana nemaonero avahungwe vachiti nyaya yemari inoda kuti igadziriswe
Semaonero angu unongoona kuti kana vakangotisirawo mari munyika yakawanda yeduwo yatokwanisa kushandisa tisingaiti zvatiri kuita mazuva ano zvokutenga mari nokutengesegwa mari kana uine US dollar wakunzi kana uida kuchinja kuisa kubhondi vakuti kwanzi zvonotinesa interest ye 20% even eco cash yacho neyatiri kushandisa tiri kuisigwa mainterest pamusoro ndozvati tichingokumbirawo
Makare vanhu kubva kunyika dzakaita seZambia, Mozambique neBotswana vaiuya kuzotsvaga mabasa. Asi ichokwadi kuti kare haagare ari kare. Vana veZimbabwe ndivo vave kutoenda kunosunza kunyika idzi mazuva ano nenyaya yehupfumi uhwo huri mumadhaka.
Mutungamiri webato ra ZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hapana kwavanoenda muchiremesa rudzo dziri kuitwa mwedzi uno nekuti vachakunda. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi vaMnangagwa vati bato ravo iguru zvekuti havadi kunetsana nemapato madiki anoita ruzha mumapepanhau. VaMnangagwa vati zvose zviri kunetsa zvichapera musi wesarudzo sezvo vachaziva kuti nyika ino ine varidzi vayo. Panyaya yesarudzo vaMnangagwa vati sarudzo dzegore rino dziri kuitwa murunyararo uye mapato ose ari kubvumirwa kuita misangano kwavanoda pasina anovarambidza.
Up to now, we are
VaMnangagwa vati vekunze vari kuongorora sarudzo ngavaende kwese kwavanoda kuongorora sezvo pasina chavanotya. Pamusangano wavaita nevarimi vechichena vasati vataura nenhengo dzavo panhandare yechikoro chikuru cheChinoi University of Technology, vaMnangagwa vaudza varimi ava kuti vachapihwa gwaro rinovabvumira kugara pamunda kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kuti vakwanise kupihwa mari kubhanga, uye vakatorerwa minda vachapihwa mimwe minda kana ongororo yekuti ndiana ane minda yakawanda yapera. Mumwe murungu wechichena vanikiswanapu vanoti vanotenda maruva vadya chakata, asi vanoti vari kufara nekupiwa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika. VaMnangagwa vaudza varimi kuti nyaya yekunetsa kwemari ichagadziriswa mushure mesarudzo. VaMnangagwa vaudzawo mhomho yevanhu vanga vachisvika zviuru makumi maviri kuti nyaya yevanhu vaibira vanhu mari vachivavimbisa pekugara yave kupera sezvo vave negwaro rine uchapupu hwezvaiitika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona.
Makaterera ku Studio 7 tirikutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munau dzemitambo mashoko atambira anoti iye mutambi wetsiva angaine mukurumbira zvikuru makare Langton Schoolboy Tinago ashaya mugweru nasi tichazokupai nyaya izvizere. Asi tombo tarisa nau dzemitambo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muParis kuFrance muzvari Thelma Chikwana vanoti zvuru nezvuru zvevanhu zvakabuda mudzimba zvichienda mudhorobha kunotambira chikwata cheFrance icho chakatora mukombe weFIFA World Cup 2018 kuRussia. Chikwata ichi chakasvika muParis nemusi wemuvhuro. France yakakunda Croatia mumutambo wekupedzisira 4-2. Katinze hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Chikwana.
Zvirikutambirwa nemufaro nezuro hakuna kana kutomborarwa ende vanhu vakafara zvekuti mumugwagwa yese iyi vanhu vanga vakangotambarara vachiita pati. Haa, makafarwa zvekufarwa zviya kana maprisa akatotadza kucontaina crowd yevanhu vaifara nezuro. Uye kana kurara chaiko vanhu havana kurara.
Chikwata cheFrance chiri kutarisirwa kusvika munyika imomo rini?
Chiri kutarisirwa kusvika munyika munomu ndofunga maminutes 30 anoteera. Vachange vachifamba-famba vachiparedha vari panonzi paShamsalezi.
Saka vanhu vanenge vachiita sei panguva iyoyo paShamsalezi? Pane zvataurwa here kuti pane vachange varipo here vachapa tingatiye maspeech kana zvine zvichiitwa sei pa?
Tungotarisira kuti iyo president vedu vaMacron vachange vari ikoko uye vanhu veruzhinji vachange vachifamba vachimhoresanawo nechikwata chavo vachipembera.
Pane zvingadzidzwa here nezvikwata kana kuti nevanobata mitambo yenhabvu vari kuAfrica seZimbabwe? Nekuti takaona vatambi vakawanda vari kutamba muchikwata cheFrance vane hukama neAfrica. Chii chingadzidzwa?
Chingadzidzwe ndechekuti vanhu kana tiri kutarisa nyaya dzekutamba dzemitambo idzi ngatitarisei the best candidates. Vanenge vachigona vacho ngavava varivo vanopiwa mukana. Mukada kutarisa iyo vatambi vacho vatiri kutaura iyo vava vechitema ava ndevechitema zvavo asi vane nationality yavo muno muFrance. Izvozvo zvekuti havana kuzvarirwa muno muFrance nekuti ivo havasi maindigens eFrance. Hazvina kuvakanganisa kuti vanga vachipinda mukati menational team. Saka ini ndofungidza kuti zvinhu zvakadaro zvikaitikawo muZimbabwe atinowanikwa mutambo wedu uchikurudziriki.
Muzvare Thelma Chikwana vachitaura vari parunare kuFrance naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Ove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki musarudzo, pamwe nemirizhonga yezvematongerwo enyika yavari kusangana nayo. Sarudzo idzi dzichange dzakamira sei? Munoona zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika zvekuti sarudzo dzichange dziri murunyararo zvichiitika here? Pindai muchirongwa mutiudze zvamunofunga imi vechidiki. Tumirai nharembozha dzenyu paWhatsApp panhamba inoti 001202465 0318 kuitira kuti tigokufonerai. Munogonawo kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weZANU-PF musarudzo vaEmerson Mnangagwa vanoti vanovimba kuti vachakunda musarudzo zvine mutsindo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vokurudzira SADC kuti ipindire zvechimbi chimbi pagakava riri muZimbabwe sarudzo dzisati dzaitwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku vi.